This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi pa Studio 7 uri musi wesvondo zvita 27 2015. Tinoimba kuti makave nezororo rekrisimusi rakanaka. Munokwanisa kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuri yeguta reHarare inoyambira kuti ichaenderera mberi mugore ra2016 ichiputsa zvivakwa zvinenge zvavakwa zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti zvinhu zvanga zvakaomera vana veZimbabwe zvakanyanya mugore ra2015 uye havaoni paine zvinoshanduka mugore ra2016. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Kanzuri yeguta reHarare iri kuyambira vagari kuti mugore ra2016 ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvinenge zvaiswa zviri kunze kwemutemo. Vachitaura neStudio 7, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanotiwo kanzuri yavo inoshuvira kuwana mari yakawanda inopinda muhomwe yekanzuru mugore ra2016 kuitira kuti ikwanisewo kuita mabasa anotarisirwa nevagari. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Gore ranga rakaoma chaizvo, munoziva kuti kanzuri yedu yakatanga kana ichida kana mari. Ndekugozhorwa kwacho ikoko takangoedza ndichivada tiedze kuti tiedze kupa vagari vemuguta mararamiro avanotarisira. Zvakaoma chaizvo, asi tichikungoedza.
Zvii zvamunoshuwira mugore rinotevera ra2016 sameya weguta reHarare?
Ndoshuwirawo kuwana mari inopinda muhomwe yekanzuri. Ndinoenderana nemirero yakaenderana nezvatanga takatarisira, atinge tinzwa kuti kubhajeta. Zvinokana tichikwana mari yoita hafu yemari yatakabhajeta, zvinoita kuti kana basa ratinoita kuitirawo vanhu takuitawo nemwero wakadimbuka, takuitawo chidimbu chehafu, nekuti hapana mamwe mawaniro atingaite kunze kwemari inobva mumagari. Saka tichishuvira kanzuro kuti iwane koro wayo wainowana muvanhu wakawanda unokwanisa kutiudza kuitira mabasa vanhu vatakatarisira kuitira mabasa.
Pane vamwe vagari vemuHarare vanga vari kushoropodza udanho riri kutorwa nekanzuru yenyu kupwanya dzimba dzakavakwa pamunotimi hapana kumira zvakanaka. Muri kuenderera mberi here muchiita chirongwa ichigore rinouya?
Tinofanira kutanga nenyaya painofanira kutangira. Chekutanga ndechekuti ngatiedzei kusavaka munzvimbo dzingatenderwe kuvaka. Ndicho chekutanga, nekuti tikunde dambudziko iri. Tawana vanenge vakazoita izvozvo zvekuvaka pavasingafaniri kunge vavaka. Chatovakurudzira ndechekuti kana vachikwanisa kuwanirwa pamwe pari nani, kana kuti nzvimbo idzodzo dzipatsakepudzike kuti vagavarande vachigara, kunoti kuita regular life, zvinoedza kusvita izvozvo. Kana tatadza, tinokumbira kuti vagari vaedze kuzvishumidza ivo vachienda kune nzvimbo dzimwe dziri idzodzo pachavo. Mukazona pakutirwa matanho ekupaza, matanho ekugumisira, matanho atingafariri, matanho asingatifadzi, hazvitinakidze kuona tasvika padanho iroro.
Tiri panyaya iyoyozvo takaverenga mapepanhau tichinzwa kuti pane vamwe vari kubatirwa dzimba dzavo vanga vasina ivo kubhadhara mitero yemvura nezvimwewo kukanzuru. Zvakamira seizvi?
Chokwadi chakanaka handiti ngatese kupembedzane nenhema, nekuti ari kutsvaga mari inofanira kunge ichipinda muguta. Mari iyo ikasawanikwa guta rifambe, tirikukurudzira mugari wese ane chekuita nekanzuru kuti zvekwakesare ngazviti kuna kesare. Ikasadaro chete hapana kwatiri kuenda. kuti arachiro bharana toondoka kana pasi chepo saka tisida kumbofukana nenhema kana uine zvaunofanira kupa kanzi supporter enda unobhadhara marate ako.
Avanga vari meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Satia Ngarivhume vanoti zvinhu zvanga zvakaomera vana veZimbabwe zvakanyanya mugore ra2015 uye havavoni paine chinoshanduka mugore ra2016 kana chete hurumende yeZANU-PF ichinge ichiri panyanga. VaNgarivhume vanoti mugore rino rave kupera ra2015 vakaona kodzero dzevanhu dzichimbunyikidzwa, mapato anopikisa achiramba achidzvinyirirwa nehurumende uye urombo huchitowedzera muvanhu kuburikidza nekuvharwa kwemakambani akawanda pamwe nekuburitswawo mabasa kwevashandi vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yataita navo mukutarisa gore ra2015.
Gore ra2015 vakandemiri ranga risinyore zvachose. Vanhu vemuZimbabwe vakaremerwa, rakava nekugomera nekurwadziwa kukuru kwevanhu maringe nemararamiro edu chaiwo. Zvinhu zvakanga zvisi kufamba zvachose. Tikauye kune zvematongerwo enyika, hurumende yeZANU-PF yakaramba ine kushungurudza kwevanhu, ine arrogance isingadi zvachose kuti itarisane nematambudziko ari kutarisana nevanhu. Nzara yakakanganise vanhu, zvinhu zvakawanda hazvisi kufamba zvachose chose. Saka gore iri rakanga risina kumire zvakanaka in terms of yendingati isusu mikana yedu semapato ematongerwo enyika anopikisa Democratic States. Panga pasina zvachose, yakaramba ichivharwa. Ndogore zvakare ranyangarika vana Dzamara.
Asi mugore rese hamunawo here zvamungati aiwa izvi zvanga zviri nani vaHungarivhume?
Tingati isu pachedu sepolitical party sezvedendisi muzviviri kuti tine zvinhu zvakatinakira sebato rinopikisa rematongerwo enyika. Takaona kukura kwakanyanya kwebato redu reTransform Zimbabwe. Zvinhu zvimwewo zvakaite zvakanaka ndezvekuti isu semapato anopikisa rematongerwo enyika mugore rino ra2015 ndogore rekagona kuonana zvakare ndingati fine nechabhaiya through the mera platform. Takagona kugara pasi semapato anopikisa tikasainirana chibvumirano chekuti aiwa ngatirwe pamwe chete tichirwira kuti tingati electoral playing field yedu iye ife iite zvakanaka.
Bato renyu rakawanikwawo richipinda musarudzo dzakaitwa munyika mugore ra2015 panguva iyo mamwe wemapato airambawo kupinda musarudzo idzi. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tingati isusu kupinda musarudzo kwatakaita kwakanyanya kubatsira ende huye kuri muurongwa hwestrategi yedu yepato rematongerwo enyika. Isu tiri kuti ngatiti kuruboshwe takabate tsaura yekuvaka, kurudyi takabate munondo tiri kurwisa. Tiri kurwisa kuti playing field yedu iite zvakanaka. Ikori desemtime tiri kuvaka kuramba tichirwa tichibuild the party ivi tichirwa nezanupiro iye ndo strategy yedu. Saka kupinda musarudzo kwatakaita kwakabatsira kuti tirambe tichiexposa kana kubudisa pachena kubira nekubiridzira kunoite zanupiro.
Ava vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Satia Ngarivhume vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naFather Ignatius Padya vanoshandaiwo nesangano rinonziro Young People for Others kana kuti YPO. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Father Padya.
Ndofara kuva pachirongwa chenyu.
Father Padya, mungatiudze kuti chirongwa cheYoung People for Others ichi chakatanga riini?
Chirongwa cheYoung People for Others chakatanga gore rakapera muna November paSt Joseph's College. Chakaitika ndezvekuti inini ndinoshanda ndiri chaplain paSt Joseph's College riri kuchishavasa. Saka ndakaenda nevana kwamutemwa kwamutoko nevanhu vanochengetwa naperembudzi zvikuru orphanage iriko inonzi Madofi. Takaenda tindo namadofi tichikira gomo tichiona vanorwara ipapo. Tina vana nekutamba nevana tikadzoka tikavapozva takanga takavatakurira zvipo.
Chii chakaita kuti munge muchivamba chirongwa ichi?
Tadzoka vana about 5 of my students, my form 6, vakauya kuofisi kwangu kati fadha tabatwa nezvataona kumother of these children's home. Vana ava nezvaya vabereki vanoda rudo rwavanyanya chaizvo. Saka isusu tafunga kuti tingagoni here kuita chimwe chinhu sevana vadiki. Saka tida kutanga kaboka matatikuzotifambisa sei. Ikati pfungwa inyu yakanaka izvi. Vatagara pasi vatazeyazeya. Tikavati ngaritangei boka redu tiri pazita rokuti Young People for Others, nekuti pachikoro pedu chikoro chedu chinobve chemajezuit. Saka tinozviti tiri Men and Women for Others. Tikati kana boka redu ratanga ikungi tichiti vana vese vadiki havapote vachiuya vachibatana nesu tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunobatsira. Takaona zvinhu zviviri pavana vadiki. Chekutanga ndechekuti vana ava vachinge vapedzana kuzvikoro zviya mafomu 6 kana mafomu 4 havana mari pakuchuna. Asi pane zvinhu zviviri zvavanazvo. Pane nguva kuti havasiki kuchikoro kavo vakamirira kuenda kumayunivhesiti vakangogara kumba. Saka vane nguva. Chipiri chavanacho vane imba, vane maoko avo, vane tsoka dzavo. Varibva vasakushandisa izvozvo kubatsira vamwe vanhu. Saka kana kuti isusu sevana vadiki muboka redu iri kai hatisi kunyanyoda kunyanyokoshesa kuti tida mazima rakawanda. Asi da kuti sevana vadiki tipori tichienda kunoona vanhu kubve ikoko vakaima ofanages vauya vanhu vakwedzura tichivabatsira nemaoko edu nenguva yedu tichizvibatsire tichiri kuzivawo zvinowanikwa nevanhuwo mukati mekuraramepo matambudziko avanowanawo tichibatsire kurarama. Saka ita ngo vakasiyana siyana tichipoka vamwe nepafacebook kuti vabatane nesu muchirongwa ichi. Saka svondo yapera iyo takakwemberera gore redu nokutanga SYPO tikati to end this, to mark this one year toda kuita chimwe chinhu. Takaona zvakakwedzera kuti tiende kuchi kubadibheni inenge inonzi charity visit. Saka takaita charity visit yedu kunonzi kumamissionaries of charity sisters aya masista echechi yeroma vanotevera tsika dzamadha Teresa vanochengeta vanasekuru nanambuya vanenge vasina kwekuenda vadoti madhochuchuzi muchirungu. Vane about 50 something varume ne30 something vakadzi enda about 5 kids. Saka tivakuenda ikoko nevamwe vedu vanobatana nesu tino clean imba yavo tinoshanda tichiclina matoilets mavanoraviga tichiwacha tichingoshanda navo tozvikurukura navo tichizvo zvavanotambudzikana nazvo nekuvapo kunyemerera mukati nezuva irova tawana ndiro change iri president yedu yekisimusi chatagurovha tinenge tawana. Saka takaenda ikoko musi wefriday musi wa18 tikanoswera ipapo tikaudzwa nhoroondo yenzvipo iyoyo tikaona vana sekuru tikashanda.
Tichitarisa iyo nyaya yekubatsira zvikuru vechidiki vachienda kunobatsira vakwegura, mungati itsika yakatekeshera here muZimbabwe kana kuti pane zvakawanda zvichiroda kuti zviitwe?
Ndivange itsika iri kutotangawo iko zvino maonero angu andinoita nemashandiro andinomboita nevana vechidiki. Vana vedu vaemazuva ano vave nekakudawo kubatsira vechikuru. Zvaibvotiwo kare kare zvinenge zvakambopera asi ko zvinozvi tirikuona kuti vana vaakufunga kuda kuti ko vamwe vasina vatinonga vaitirewo chii.
Saka vanhu vari muboka renyu iri munoti majesuits chete here kana kuti munhu wese anenge achida kungobatawo nemi?
Aiwa munhu wese majesuits inini ndinge muchisvika torimo. Boka iri rakatangira pachikoro chemajesuits Indigenous College asi vana varimo zvavana vedu mastudents nevamwe vechikoro tine vana vanobva kuSaint Dominic nevana vanobva Dominican Convent nevana vanobva kuKutamba College Monte Cassino vakabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vanobva muzvikoro zvemahara.
Saka vanenge vachida kubata nemi vanoenda kupi?
Vanogona kuenda paFacebook paya vakanyora kuti Young People for Others inobuda iyo Facebook page yedu. Saka munhu akalaika ipapo akapota achititevera tinge tichiita mapost edu kuti tiita zvakati musi wakati zvadi tibatanei tiisangane ikoko.
Aiwa tinokutendai zvikuru Father Padya nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa ndapinda chaizvo nekundipa mukana iwoyu.
Manga makateerera kubva kuna Father Ignatius Padya vanoshanda nesangano reYoung People for Others kana kuti YPO muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anogonikai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai moko Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru. Nhasi tine kambo gore rapera kubva kuna Pfungisai zvakave pano Mashavave akabatana na Ja Praise. Kubva kuna Pfungisai zvakave pano Mashavave akabatana nemumwe muimbi ane mukurumbira Ja Praise. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoyambira vagari kuti ichaenderera mberi mugore ra2016 ichiputsa zvivakwa zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Satia Ngarivhume vanoti zvinhu zvakanga zvakaomera vanhu zvakanyanya mugore ra2015 uye havaoni paine shanduko pachapinda gore ra2016. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana.